Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gunyana 27 2019. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose inoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe kunofanirwa kugadziriswa nekukurumidza.
Vamudhabwe zvino godhi yavo iri kumusha kwazvimba mukaicharara mangwana kune mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvekuti papera tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigawo pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavatenge vachivigwa.
Mutumbi wevembo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe woradzikwa mangwana kwazvimba.
Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti all systems go, munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naini mangwanani.
MDC inoti iri kuenderera mberi nemhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri bato iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose vaClement Nyaretosi Vaule vanoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe uko vati kunofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza basa ravakafambira muZimbabwe, vaVole vati kusawirirana kuri munyika kunogona kupedzwa nenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vanoshandira masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji. VaVole vati kunyange hazvo vanhu vemuZimbabwe vaive netarisiro yekuti zvinhu zvichachinja munyika nekuda kwehurumende yava Emerson Mnangagwa, vakaona kuti vanhu vazhinji havasisina chivimbo nehurumende iripo iyi.
Albeit the common belief that a transformation will come, I believe that the long-awaited hope are fading. The population is
zvisine nepfungwa dzaivepo dzekufungidzira kuti zvinhu zvichachinja asi ndoona sekuti tarisiro iyi yakupera. Vanhu vari kubvunzana kuti hurumende iyi ingagone kuunza zvatinotarisira here sezvo pasina zvachinja. Misangano yangu ndakanzwa kuti zvinhu zviri kutowedzera kuoma munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, izvo zviri kuunza kutya.
Deterioration of the political, economic and social environment since August 2018, resulting in fear, frustration and anxiety among a large number of Zimbabweans.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuda kubvisa mutemo wePublic Order and Security Act uyo vati unokanganisa kodzero yekuungana nekusangana, vati mutemo weMaintenance of Peace and Order Bill uri kuda kuiswa huzadzikisi kodzero dzaityorwa nemutemo uri kuda kubviswa uyu.
The MOPO bill has worrying similarity to the POSA revealing.
Iremo parakangofanana nezviri muposa sezvo risinganyatsobudisa kukosha kwekodzero yekuungana murunyararo.
VaVole vakurumidza hurumende kuti igadzirise MOPA kuti ienderane nekodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika. VaVole vashorawo nyaya yekupiwa simba kwemauto kuti ave achikwanisa kudedzwa panenge paine vanhu vakaungana kana paita mhirizhonga. Vati zvazvisizvo zvinotarisirwa nemitemo yenyika dzepasi rese. vafole vati zvakanakira unyika kuti vanhu vapiwe mukana wokuungana kuti vataure zvavanoda pamwe nenyunyuto dzavo vachiti zvinobatsira kuti vanhu vasazoshandisa nzira dzisiri pamutemo uye dzinogona kukanganisa zvinhu munyika. Vatiwo vakanzwa nezvekusabatwa zvakanaka kunoitwa vanorwira kodzero dzevashandi vakapa muenzaniso wokupangwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei nevanhu vasingazivikanwi. Vavhole vakurudzirawo hurumende kuti isashungurudza vanorwira kodzero dzevashandi nekuvaendesa kumatare dzemhosva kana pachinge paitwa mhirizhonga mukuratidzira. Vakurudzira hurumende kuti pachinzvimbo chekusunga vanenge vadaidzira musangano inofanirwa kusunga vanenge vachiita zvisakarurama zvakadai sekuputsa zvitoro nekupisa zvinhu. Vavhole vati basa rehurumende kugadzirisa zviri kunetsa munyika asiwo vakati zvinogonekwa kana nyika dzekunze dzikabatsirawo. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise zviri kukonzera nyunyuto munyika. Vatiwo kuvandudzwa kwemashandiro evanochengeta nyika pamwe nekuvapa dzidziso kunogona kubatsirawo. Gwaro rabudiswa navavhole ratambirwa nevanoshanda nemasangano akazvimiririra vachiti zvindo zvavanogarotaura. Mumwe wavataura ndeva Owen Dliwayo avo vati zvavanogarotaura zvinosanganisira kusatambirwa kwepfungwa dzakasiyana ndizvo zvataurwawo nenhumwa yeUNEE.
Ataura zvatagara tichitaura tiri muno muZimbabwe kuti muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka. Nyaya yanga iri dambudziko ranga iripo ndekuti hurumende yaiti ukataura uchibva kana kuma civil society uchitaura kuti no macommunity matiri kurarama hamuna kumira zvakanaka, unowochinzi unopiwa label wekunzi uri weopposition. Zvino uyu azotaura ari muna akazvimirira achibva kuUN zvatakachitaura kuti nyika ino nikashisa inzwirashaza kuti toxic environment. Shuwa tiri kurarama muenvironment iri toxic isingatenderi kuti mumwe munhu ane mafungiro mamwe apuwe mukana wekuti ataurewo zvaanofunga. Uye zvino toda kutenda kuti ripoti yake mabudiro yaita yataura zvinhu zvatagatichema zvokuti vanhu hatitendedzwi kuti tiungane. Uyezve tikaungana kunonangwa vanhu vanenge vaunganidza vanhu kuti ndimi murukanganisa.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvemashoko avavhole vakati tibate gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo. Vavhole vanga vari munyika kwemazuva 10 vachiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
National Council yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wayo muHarare ichizeya urongwa hwokucherechedza kusvitsa makore 20 kubva zvakavambwa bato iri muna Gunyana 1999. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti urongwa hwavo huri kuenderera mberi mangwana. Vachibaya vatiwo hachisi chokwadi chiri kutaurwa pasocial media kuti bato ravo rakanzura urongwa huri kuitirwa muRufaro Stadium nepamusana perufu rwavaMugabe avo vari kuvigwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana.
Ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kuri tunobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri hunobva kumaprovinsi, utungamiriri weNational Executive, utungamiriri weStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kuRufaro Stadium kutanga nemaini mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu wemangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvari izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu riri kutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa havana kwari kuenda izvo zvikwa mugabe munoziva kuti takava chema chaizvo vanhu vakawanda vakava chema zvikuru semusangano wedu zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo it's a private burial saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi vedu purezidendi wevanhu ndo vatanga vari ivo mutauro mukuru pagungano redu remangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda zvamunongoziva kuti patakabva apa kushinda kwakaita vanhu sandi nyore musangano wedu tine vanhu vakawanda vakasakatika saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndodonzvo guru uye chimwe chisungo zvakare ndichataita ndechokuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwalakwala kubva zambezi kusvika kuLimpopo vese vanofananga varipo vachipemberera zuva ravo ramangwana
tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi vachibaya matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabielection zvikuru mumatunhu ekumaruwa
hayi hatina kubati yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwanamai vangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehoreketa dzeanivhesari chete
takataura nemi vachibaya muchiti izvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika madzisahwira aya ati asvikerera vachibaya
havatati vasvika madzisahwira edu asi vati asvika zvavo mangwana ndine chokwadi kuti mune vakomana vei nevasikana vanogone basa vari kuno vachange vachiona purogiramu yedu ichange ichiita broadcast live zvokuti munhu wese anotiona hari muno vari kuamerica vari kuuk pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo wemusangano mukuru muno munyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare mutumbi wevembo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uri kuradzikwa kumusha kwavo kwazvimba mangwana mutauriri wemhuri yekwamugabe uye ari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vanoti mufi akasiya ataura nzvimbo yaanoda kuvigirwa kana achinge afa vaLeo Mugabe vanoti semhuri havakwanisi kuchinja zvakataurwa nemufi achiri mupenyu izvi zvinoreva kuti vamugabe havachavigirwi kuNational Heroes Acre sezvakange zvakarongwa nehurumende ngatinzwei hurukuro yaitwa naGibbs Dube weStudio 7 navaLeo Mugabe
vamugabe zvino godhi yavo iri kumusha kwazvimba uko kwaicharara mangwana fumei mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera zvinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigwa pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavachange vachivigwa mukoti yatiri pamba ipapo saka ndivo vavanovigirwa ipapo mangwana kusimetric nambuya hakuna nzvimbo yekuwanika saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre kuzoti mutumbi wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi zvimba vazvaita mabhodhi zviring the 2 days then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here tiri mulaini here nezvaidiwa nemufi ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu aireva iye kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre nokuti aizviziva ndiye akagadzira Heroes Acre aiziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndikuda kuenda kunamai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre ndozvazvinoreva ndokusaka tikazoita tisini nokuti no uyu mukuru ndiri anomisa kuHeroes Acre iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo regedzai tibve kuHeroes Acre tingonoenda kumusha pamusha paamerajika.
Kunenge kune vanhu vakawanda here kana kuti muchaita sei?
Aiwa, uku kune vanhu vashoma vachadaidzwa. Vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa. Asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozosvikonyara watadza.
Ko Mozirium ichaitwa sei?
Iyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainga ichangotama. Saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende. Saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidhendi anoteera zviri kune hurumende zvazvine nemhuri yekwamugabe.
Avo vanga vari vaLeo Mugabe vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kunyatsomira zvakanaka panyaya yekuvigwa kwavaMugabe. Thomas Chiripasi, uyo ari kwaZvimba, anoti panyaya inotevera.
Mutumbi wava Mugabe unonzuri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno maZvimba. Studio 7 vamwe vatori venhau vemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wava Mugabe sezvo zvanga zvinzi mhuri yemufiri mumusangano usingadiwe vatorwa. Mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pava Mugabe nhasi audza Studio 7 kuti guva richavigwa vaMugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri chityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvimatongerwo enyika vavasina kudoma nemazita. Amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vaMugabe vasaradzwe kumarinda akaradzikwa dzimwe hama dzavo kusanganisira amai vavo amai Bona Mugabe.
Kangwe zvakaita semba ine munopinda soka dzimba dzotenderera soka. Saka kwai jimasive o chichi apa ndipo paiswa fish pond. Mbese Mugabe yanga ripapo ndina. Saka apa fish pond apa ndipo vakwa manja. Kuti vari kufunga kuti vakaiswa kumapfuwa kumunhu anogona kunochera usiku. Munhu anotengwa akaenda. Saka apa kuti munhu uzopapinda.
Vamade nyika kutama vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvekuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vaMugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Aiwa, isito zvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu. Saka hapana chimwe chatinga iseparutivi. Tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita.
Sachigaro weZanu PF munharaunda yekwakutama vatinozi Manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vaMugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pahutongi navaEmerson Munangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017. VaMugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwaZvimba izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri.
Hurumende yakatadza kumira paposition imwe chete kuti imuti hero kana kuti haisi. At the same time vanhu vanobva vashaya kuti vomira papi. Saka at the end of the day tinenge tangoona kuti sisi hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi. Zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvinga zvaitirwei.
Mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vaMunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavaMugabe.
Anowachizwi kunokunda atombokanganwa zvake wasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzi vaburisa mari yekubhadhara matifini.
Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe. Avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vaMugabe kuti hama yavo yainge yarwara. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. P pindai muchirongwa che Live Talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musiwe chishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain vashanyira chirongwa chekubvisa zvimbambaira muAngola uko aputitsa chimbambaira munzvimbo yakamboshanyirwa naamai vake muchakabvu Princess Diana makore makumi maviri apfuura. Russia yachengetedza muusungwa varauri vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vanobva kuNorth Korea. Varauri avo vanga vari muzvikepe zvakati wandei vasungwa vachipomerwa mhosva yekuraura hove zvisiri pamutemo. Makaterera ku Studio 7 ane mimi chirongwa ndini Ray Joto ndiri mu Washington DC. Makundano echibuku Super Cup ari kufungaidza hutsi mangwana. Panguva iyo mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari kutarisirwa wokukunda pamutambo wetsiva waari kuita. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vachaveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemachikichori apo makundano echibuku Super Cup ari kupfunga idza hutsi nemutambo mukuru pakati peHighlanders neDynamos muRufaro Stadium nesondo. Mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inoita nhabvu yemhando yepamusoro zvekuti nhandare yeRufaro Stadium iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachida kuti chikwata chavanotevera chikunde. Mubati wehomwe weDynamos vawebza maretera vanoti vari kutarisira kuti vararidzi vavo vacharonga chikwata chinoita kuti vakunde mumutambo uyu.
Amirira iyo technical team nemaplayers kuti vachiite basa ravo kuti vawane result inovafavorable kwavari nekumasupporters zvakare.
Asi Highlanders iri kupinda munhandare iyi mushure mekudambura Blue Chiefs 3-1 mumutambo weleague wakatambwa pakati pesondo. Asi mabiko echibuku Super Cup aya ari kutanga mangwana muNational Sports Stadium apo Capes United iri kusangana neHarare City iyo yakavatorera murairidzi wavo Lloyd Chitembwe. Kunyange hazvo vaine ruremekedzo rwakasimba kuna Chitembwe, manager weCapes United va Shakespeare Chinogwenya vanoti Harare City vana vadiki pamutambo uyu.
Haisi tikutarisa kuhwina Capes, tikutarisa kuhwina because Capes should always dominate pa Harare City vana vadika.
Nesondo Black Rhinos ichaedzana masimba netel 1 iyo iri kubvira moto kubvira panguva iyo Raman Gumbo akapiwa basa rekurayiridza chikwata ichi. Munyori mukuru weBlack Rhinos vaWellington Mabhiginye vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekudzora zita raizivikanwa naro Rhinos mazuva ekare makundano akadai.
Itori shuviro yedu kuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatoro mukombe kuti tidzogere kuRhinos ya 1984-87 tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Ngezi Platinum Stars vs Mushowani, ZPC Kariba vs. Wange, Chicken Inn vs. Manika Diamonds. Asi, nyai runyanyo taurwa nezayo, ndemtambu etsiva, we World Boxing Federation, urimu Harare International Conference Center, mangwana, apo Charles Manyuchi, arikurwira kutora mukombe weuremu we middleweight, achirwa na Diego Gallardo weku Argentina. Manyuchi, aruda kukunda mumutambo uyu, kuti atore bande iri, uyeze, kuti akwire murongwa wepasi rese, aine chinangwa chekuzorwira mikombe yepamusoro ye World Boxing Council newe World Boxing Association. Mongororo wemutambo wetsiva, vakudzaibere, vanoti vachitarisa nhoroondo yaManyuchi neyaGallardo, vari kuona paine musiyano mukuru Manyuchi ari pamberi.
Aiwa Manyuchi andokunda because isu takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamiita paipe. Bozi chibagira chake pange chekulefti chakanyanya.
Aka kanenge kave kechitatu Manyuchi achipinda munhandare iyi. Mushure mekupunzira pasi Augustin Julia Ferreira wekuColombia na Pablo Acosta wekuArgentina mumitambo yakaunganidza chaunga. Parizino bande re World Boxing Federation iri harina munhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa kuvigwa kwava Robert Mugabe kwazvimba mangwana pamwe nemhemberero dzeMBC inotungamirwa nava Nelson Chamisa muRufaro Stadium mangwana. Halo vachibaya.
Hey, halo mwanamai, makabiko.
Aiwa, tiri wadi zvedu. Vachibaya vazhinji vangada kuziva pamusoro peurongwa wenyu wamangwana. Tiri kunzwa pa social media pari kutaurwa zvakawanda zvichinzi izvo mabiko enyu eMDC ambomiswa kuitira kuti kuvigwa kwava Mugabe kuenderere mberi. Zvakamira sei?
Aiwa, manyepo mutambo wedu. Nemberero yedu iri kuenderera mberi mangwana kuRufaro Stadium kutanga nguva dzamai mangwanani. Mashoko ari kufambawo, mashoko evavengi, mashoko evanhu vatoda kuvhiringidza vanhu. Mutambo wedu uri kuenderera mberi. Nonga munoziva chose kuti svondera pera iro ndingangoti vhiki mbiri dzadarika takamisa mutambo uyu tichichemewo pamwe chete nevanga vachichema maringe nenhamo yanga yawira nyika. Saka isu semusangano takachema zvakakwana mangwana tiri kuenderera mberi. Nemusangano wedu negungano redu rekupemberera makore 20 munzvimbo yeRufaro Stadium muri muHarare. Ndiri kutaura naPatrick Rupia ndiri muPretoria.
Taurai kuti
padanho rakatorwa nemhuri yekwaMugabe kuti vaMugabe vaende vanonovigwa kwazvimba panga pasina chakaipa. Tongoti mufi ndozvakasiya ataura achiti ari kuda. Zvino zvehurumende yavamunangagwa izvi zvakasi zvekumanyikidzira. Apa vangachida kuda kuedza kuda kungofadza zvekunze. Saka pane zvino danho ratorwa naamai Grace Mugabe. Zvifarira manje kuti zvinonyatsoradza kuti zvakasiyiwa zvatahwa nemufi ndo zvavanonyatsoradza zvinotova chaizvo zvatakaitombosuwira nokuti hurumende yavamunangagwa yakuda kungofadza vanhu avaamba chivanhu munhu anofanira kunyatsovigwa kwaanenge akasununguka nekuti ndikaidzita zvive zvekumanikidzira zvekungoti hanzi vamwane vachinyigwa nechivanhu chavo chekwavo. Saka manje kuti tozoita zvekumanikidzira panenge pasina zvokuita sei zvekuti onai kuti kana dai vanga vatora bhodhi yacho vachienda kunonoviga havasi veukama hwekwaMugabe vachiita zvokumanikidzira vachishandisa chisimba chii chavo chemuzanupf chinova chisiri chivanhu chaicho chaicho.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndokusiya imina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda baku VOA.